idambe riongoitwa rekuda kukungwezana masimba ekuda kuonana kuti jongwe mukuru ndiani zvikuru sei pamakurukota ehurumende. Takatarisa tirikuona kuti vanova vakuru vatungamiri vemapato aya vanonzi maprincipal pachirungu vanenge vasina makakatana akaita saiwayo, asi zvasvika kuzasuku ndo panoika kudhonzerana kanova kari kukatyamadza vana vezimbabwe. Asi ndirikuona dambudziko hombe idambudziko rekuti paakuchida kuti vana vezimbabwe vabude vegava izwi ravo rinziva kuti tingaramba takatarisa makakatano akaita so tingaramba takatarisa dambe ratiri kuitwa here nepfungwa dzedu sevana vezimbabwe.
Asi semaonero enyu, ZEC ichakwanisa kuita basa nemazvo here tichitarisa kuti referendum yacho yava pedyo kudai kana isati yapuwa mari?
Zvagara yatotadza inonzi pachirungu false start, nekuti munoona pahurukuro yaimboitwa ZEC nehurumende kana kuti vakuru vehurumende, ZEC yakataura iyo kuti inoda mavhiki anokwana iyo 8 kuti ikwanise kugadzirira referendum, asi ivo havana kupiwa nguva yavaitarisira kunge vakagadzirira. And nyangwe dai vaikwanisa kuita chimbi chimbi chekuti vakwanise kuita zvinhu izvi, nanhasi muongorori yedu nemukutaudzana kwatinoita nevakuru veZEC vari kutaura kuti havasati vatombowana mari yacho yakakwana yekuti vaite zvinhu izvozvo. Ndinoona pameeting yatakaita vhiki rapera vaitaura kuti vachatanga nyaya yekudzidzisa vana vezimbabwe vachavhota nemutoo upi inonzi voter education vaitichatanga vhiki rino musi wemandi, asi nanhasi hakuna. Saka tototya kuti Zimbabwe vachanovhota vachitora mutoo upi. Saka ipapo kubva ongoro yatiri kuita mwedzi yese yapfuura zvoratidza kuti ZEC haina kugadzirira, uye ZEC haichakwanisi kuti igadzirire 16 March asati akwana. And zvichangoitika angava matakanana yanyaya yevana vezimbabwe kuti matakanana tiri kuatambira here kana kuti tichati chii, asi ZEC sezvairi handioni ichizokwanisa kugadzirira nyange vakapiwa mari yacho yese yavanoda nhasi.